maintenant, rien n'est que vous dites, après la chasse, il dit qu'à, voici une bourse, on se voit pomper un four.
Tiri kunzwa kuti bazi re Civil Protection Unit rakubatsirawo ikoko rikubatsira zvakadii
Ya ndizvozvo varipo but at the moment hapana chinogona kutika nekuti vurama wandiyo yakaita ka ende apa mvura iri kumunayo saka vanongovapo zvavo chiriko ndechekuti mvura ikangopombewa chii ndokuti patange kubatsirwa At the moment, hapana zvinogona kuitika.
Mati mane ruzivo here kuti vanhu vangani vangadai vakavharirwa pasi apa?
Vanhu vakavharirwa munhamba chiri kuhai 35, kwanzi vanhu vari over 100 vakavharirwa. Ndo zvandawana izvozvo. Zviri kunzi 35 vari kutaurwa, ndo vakapinda, vakanyorwa mubhuku. But iri kuyanzwa kuti paya pavanopinda paya, kune vamwe vanozosangana navo pasi. Zvinozoita kuti nhamba yayo isvike ku 100. Saka vanhu vakawanda chaizvo vari pasi, but inyaya yekuti pari kuburitswa nhamba yevanhu vakanyuka.
Ndiani muridzi wemugodhi uyu?
At the moment, I'm not sure, but in Siri Kutswaka, because the families that pani wakuru chayo wale mkati ni mgodi uyu.
Migodhi mingani yaka pinzwa le dambudziko iri?
Mugodhi miviri, but iri padhuze na padhuze swaka, iri mheri ya mkadume iri.
Ndichitarisa nguva yatorwa pasati paitwa rubatsiro vatole. Pachine tarisiro here yekuti vari mumugodhi umu vangadai vachiri vapenyu?
Haipapo tinganyipirana hapachina mupenyu. Apa chauda kuri kazi wamabhodhi kwete kuti kwanzi kwanganikwa mumupenyu haisinot posebo.
Imiwo sesangano revashandi vemugodhi munoona sei matano atorwa kubva musi wechipiri usiku paita dambudziko iri kusvika parinhasi pasati paburitswa munhu.
Ya pari kunetsa ndechekuitika migodhi iyi inenge ichimainiwa ka migodhi inenge yakambomainiwa kudhara ikasiyiwa saka pane pasina mastandard akakwana zvokuti kana paitika dambudziko raita seiroro ka zvinorema kuti vanhu vadii vaburitsiwe saka ipapapo asi dai inge rimai inenge ichinyatsooparita ka zvine sesiti mukati yakakwana hazvizonyanyi kurema asi migodhi inenge yakambomainiwa ikasiyiwa mozouya vosangana nemanhu ndenge nemakorokodzo ndikachinjawo mukati imomo saka panonesa
Tinoona kuti kune dzimwe nyika kwakaita tsaona dzakaita saizvo dzemigodhi kunogona kubvawo rubatsiro kunyika dzakatoitawo sekuna naAmerica nevamwe vachienda kunobatsira ikoko nemishini yechizvino zvino izvi zviri kuitwawo here izvozvo muri kuona paine urongwa here hwekutsvagawo vanobvawo kana kuna South Africa vane unyanzvi
parizvino hapana chatichambotaurika ndobva vatatambotirai vari munomu vaone kuti kana vakoniwa neizvozvo kana tombati parizvino hapana vati vadanawo vari kubva kunze